Giga. Rex City. All of my people are dying. All of my people are suffering. Mundo wose angopele kubunga. Shinu zichana karini. Is this going to be better? Is this going to be greater? Nobody asking. Tatongo sarane my question.
Butter attention, don't walk. Chimbo got a one position, aye. What's wrong with the world, mama? People killing, people dying in this world, mama. My, I was good born, shum, and this good's gone, nah.
Jango para jaga miro tenge bus stop. Mawinda chafaye makombi tati non stop. Aba pasi pane meno isho handi kanganwe. Funge muna plaza mietu shinu ajibatane. Vadzimu vangiringe life ya kudaje kinde. Chikoro ya mangano tango simbi saja funde. Hapana chando bona kana muzipo mufunge. United yeah we stand, divided yeah we fall.
Is this life good? Get better, gonna get better.
Takakura zvakaoma but at least takakura tichakowa here nemaseeds ane mvura tine maquestions ane answer chimbopakura cause vanhu vakawanda vakutambura tapinda mumastreets tambotengesa magoods zvikanzi nemapurisa boys muri rude basa handiwane chero ndakapfeka suit zvichaita here no question.